Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 7, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika, kunyanya muHarare, woramba huchikwira zvotyisa vakawanda. Hurumende yeSouth Africa yotumira nhumwe kuZimbabwe iyo yoshorwa nevakawanda nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi ZANU-PF inoti munyika hamuna matambudziko angade kuti vekunze vapindire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakuru vakuru muhurumende nemapato ezvematongerwo enyika vari kuurumbidzwa zvikuru nekubuda pachena vachitaura kuti vabatwa nechirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 97. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 4395. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri ane makumi matanhatu nevana kana kuti 1264. Kunyange hazvo vamwe vakuru vakuru vaimboti chirwere ichi chiri kunyika dzekumawirira iye zvino vave kuimba rumwe rwiyo sezvo chadzika midzi munyika. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaimbove gurukota rezvekurima vaParents Shiri pamwe nevaimbove mutauri wemauto Kenel Overson Mugwisi vakashaya neCOVID-19 uye mutevedzeri wegurukota revechidiki nemitambo vatinomuda Machakaire vakabatwawo neCOVID-19 vakabuda pachena. Pane nhengo dzeParamende dzakabatwa neCOVID-19 dzikabuda pachena dzinosanganisira mumiriri weHarare South National Assembly Vatongai Munangagwa pamwe nasachigaro weCommittee National Assembly inoona nezveutano Dr. Ruth Labode veMDC Alliance. Vamwe vakaita segurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe uye gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti vari kugara kumba mushure mokuita misangano navashiri asi vachiti vari kunzwa zviri nani. Bato reZANU-PF rakati nhengo dzaro makumi maviri nenhanhatu dzakabatwawo nechirwere ichi. Vaive gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nevakuru vakuru ava nenhengo dzeParamende kubuda pachena zvakanaka chose mukurwisana neCOVID-19.
Zvakanaka kuti vakuru vakuru vese kana vachinge vabatwa nechirwere chakaita seCorona zvinotiri muepidemic vange vachitaura. Izvo zvinoreducer stigma yatinoti stigma iya. Vanhu vanotanga kutaura pamusoro pazvo vakasununguka nokuti vanenge vaona vakuru vachitaurawo vakasununguka. Saka chinhu chakanaka chekuti vakuru kana vachinge vawirawo musekwende dzakadero zvokubatwa necoronavhairas vataure nyika izive kuti vamwe vagove vachitaura zvinotibetsera pakukontrola spread yechirwere. Zvinotibetsera pakuti munhu wese anenge abatwa nacho azive kuenda muself isolation ndokuti tikurire chirwere ichi.
Mumiriri weBinga North muNational Assembly vaPrince Dubeko Sivanda veMDC Alliance vati vanobvumirana naDr. Madzorera vachiti pakutanga hurumende yaingoburitsa huwandu hwevanhu vafa kana kubatwa nechirwere ichi pasina mazita. Vati kubuda pachena kunobatsira kuti munhu wese aone kuti zvechokwadi chirwere ichi chiriko.
Yeah, zvinoita kuti kuvanhu vazive kuti zveshuwa saka chirwere ichi chiripo hakusi kunyeperwa because kune mamwe mafeelings mukati mevanhu munyika wekuti ichi chirwere chekuti unongochiona manumbers cheta hauna kana vanhu vanomvoti vaunoziva anonzi akamborwara. Saka it will take away that element ye doubting yokuti chirwere ichi chiriko, that is for certain.
Vasi vandavati hurumende yakakanganisa chose payakapinza masoja mumugwagwa mushure mekutanga kwechirwere ichi vachiti ingadai yakatuma vashandi vezveutano kuti vadzidzise vanhu pamusoro pechirwere ichi.
Vanhu vasapfeke maski nokutya masoja kana kuti nokutya mapurisa, but vapfeke maski nokutyira utano hwavo. Zvichaita kuti munhu kana achiti achinzi ita social distancing kana kuti gara mumba mako, agare mumba make not because anzi gara mumba mako but nokuti ari kutyira kuti zveshuwa chirwere ichi chiripo chogona kungotibatawo neni.
Muumiriri weMakonde muNational Assembly vaKindness Paradza veZANU PF vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kubuda pachena kuri kuitwa nenhengo dzeparamende nevakuru vakuru muhurumende kuri kubatsira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Saka kana maMP achibatwa kuzoti vamwewo zvavo, saka zviri zvaita tizive kuti chirwere ichi chiriko ende chinogona kutibata tese tese, hapuchina shasha, munhu wese anogona kubatwa nechirwere ichi. Saka zviri kwatiri tese iye zvino kuti tichiona kuti taita kuti chirwere ichi chisapararira nematano anodiwa ne government, anodiwa ne World Health Organization.
Vati vari kushanda neimwe kambani muconstituents mavo kudzidzisa vanhu pamusoro pecovid-19 pamwe nekuvapa masanitizer sipo nezvimwe zvekuti vazvidzivirire kubva kucovid-19. Vati basa rekurwisa covid-19 riri kukanganiswa nevanopikisa vanoda kuti vanhu varatidzire panguva ino.
Vanhuvo zvavo vari kuteerera dambudziko ratinaro, tine vanhuvo mapoliticians ndo vari kupesvedzera vanhu kuti vasateerera kuti kune chirwere ichi. Vanenge vachida kuita zvemademonstration, vanenge vachida kuita zvematongerwo enyika, ivo vachiona kuti pane denda iri rinotipedza tese. Saka ndidzo nhubu idzodzo mapoliticians vamwe vanopikisa ndo vari kukanganisa chirongwa chehurumende kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chirwere ichi chakamira sei.
Dr. Madzorera vati kunyange hazvo vanhu vakave neruzivo pamusoro pecovid-19, dambudziko guru nderekuti nzvimbo dzekuvhenekwa chirwere ichi ishoma uye kunovhenekwa kwacho kunodhura. Munyori musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyaya dzeutano Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chirwere chatove muvanhu uye pave kudiwa kuti zvipatara zvipiwe zvikwanisiro kuti zvirape vanhu.
Chataa kupanira kuvarira pari zvino ndechekuti munhu kana achinge abatwa nechirwere awanike achiwana access kuhealth care, awanike achikwanisa kurapwa kuti awane vanhu vanofa vakawanda from chirwere ichi. Saka pari zvino tinenge tichitongokurudzira kuti dai varo mazvipatara zvedu zvange zvaakushanda, manesi madokta vadzokera kubasa kuitira kuti vanhu vakabatwa nechirwere vange vachikwanisa kuwana kubatsirikana, nekuti pari zvino taakutoona sekuti chirwere chatopararira ende chaakutobata vanhu vakawanda chaizvo.
Vasi vandavatiwo vanoona sekuti kubatwa kwemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende kuchaita kuti hurumende ipe mari yakawanda kubazi rezveutano kuitira kuti vakoti, vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano vapiwe mihoro inofadza pamwe nekuti zvipatara zviwaniswe zvikwanisiro kuti zvikwanise kurapa vanhu vese munyika. COVID-19 idenda ratemesa musoro nyika dzepasi rese, uye muZimbabwe rauya apo vakoti navana chiremba vari kuramwa mabasa nekuda kwemihoro isingakwane, uye muzvipatara musina mishonga nezvimwe zvekushandisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo mutauri wekomiti yehurumende inoona nezvekurwisana necovid-19 zvakare vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vange vasiri kubatika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere chaCovid-19 muAfrica, asi vanhu vapora vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 690,000. Vafa nechirwere ichi vanosvika zviuru makumi maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 22,066. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairas pasi rose hwadarika mamiriyoni 10 nemapfumbamwe kana kuti 19 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vanodarika zviuru zana nemakumi matanhatu kana kuti 160,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana manomwe ane gumi nezvishanu kana kuti 715,000. Vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 11.5 million. Mutungamiri webato runopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, avo vanga vashevedzera kuti munyika muratidzirwe svondo rapera, vanyemwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vatongo vachibva kumba kwavo zvichitevera kunyemwa kwavakaitwa mukana uyu nedare raMajor Street. Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vati vangarivhume havana kusvitsa zvikonzero zvinonwisa mvura zvinoita kuti vapihwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume vaMoses Nkomo.
Justice Chitapi vapa mutongo kuti apiwo yavangarivhume haigoni kubudirira. Vati zvikonzero zvakapiwa namagistrate zvekuti dai vakaburitsiwa vaizokurudzira vanhu kuti varatidzire vagutsikana nazvo. Saka vati maavoko avo akasungwa nokuti zvakataurwa namagistrate vanofunga kuti zvakanga zviri zvakarurama panguva yazvakataurwa. Asi vataurawo zvakare kuti nechikonzero chokuti musi wa31 wakasvika ukapfuura tinogona kuchidzokera kuna magistrate tuno apply for bail on changed circumstances.
Vangarivhume vari kupomerwa mhosva yekunzi vakanyora padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira mhirizhonga mukuratidzira kwavakange vashevedzera kuti kuitwe munyika musi wa31 chikunguru pasi peboka ravari kudaidza kuti July 31st movement, iro rinoti harisi kufara neuori hwarinoti hwatekeshera muhurumende. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati kunyimwa kwaitwa vangarivhume mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa kunoratidza kuti Zimbabwe yave kutongwa pachigandanga.
Nyika yeZimbabwe iri kutongwa pachitororo, iri kutongwa nevanhu vasina hanya neupenyu hwevanhu. Tiri kuona kubatwa kwebasa zvisina kunaka kumapazi ehurumende. ZANU-PF iri kushandisa mapazi ehurumende aya kuita zvido zvayo.
Zvichakadai, mutori wenhau Hope Chingono uyo akanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro nezuro, dare richiti hapana zvaakasvitsa kudare zvinoratidza kuti mutongi wedare raMajor Street akakanganisa kutonga paakamunyima mukana wokutongwa achibva kumba kwake pamhosva yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Anga ari mudare raMajor Street zvakare nhasi. Gweta rake amai Beatrice Mutetwa vanga vachida kusvitsa chikumbiro kuna Major Street vangoni nduna chekuti apiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Asi muchuchisi wenyaya iyi vaWhisper Mabaudi vati vanga vasina kuziviswa izvi zvatsinirwa nerimwe gweta raChingono vaGift Mtisi.
Zvatanga tichida kutaura nezvazvo zvichemo zvedu zvitatu zvatinoti zvashanduka, uye taida kuti ivo vaChingono vazozadzikisa zvimwe zvacho kubudikidza nekupa uchapupu mudare. Vachuchisi vati hatinonge tava panguva yekuti vaone zvichemo zvedu, asi vanga vabvuma zvavo vachuchisi kuti isusu taizoita chikumbiro chedu asi ivowozo pindurawo nechitatu. Asi mutongi ati aiwa kwete kwete kwete, munofanira kuti mutange mavapa notisi kuvazivisa kuti muchada kuita chikumbiro ichocho.
Nyaya yaChingono yakatarisirwa kudzoka mudare raMajor Street nechitatu svondo rinouya mushure mezororo remagamba. Kusungwa kwangarivhume naChingono kwakonzera mutauro pasi rose zvaita kuti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vatumire nhume kuZimbabwe kuzoona zviri kuitika munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kupopota nekune rumwe rutivi achiti hurumende yeZimbabwe yanyanya kutyora kodzero dzevanhu, asi hurumende pamwe nebato reZANU-PF vanoti hapana chakaipa chavari kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mapurisa emuSouth Africa nhasi akandira hutsi hunokachidza uye kushandisa mabara erabha kudzinga vanhu vanga vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe muPretoria. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nezuro vakadomwa nhumwe mbiri kuti dziende kuZimbabwe uko kuri kunzi kwaberekera ingwe kuchityorwa kodzero dzevanhu. Vakadomwa kuenda kuZimbabwe ndevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Baleka Mbete uye gurukota rezvevasori muSouth Africa Sydney Mufamadi. Paita uropa rakaipa pakati peZANU PF neANC zvopa kuti pakandiranwe makobvu nematete. Vaive mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vatiwo vari kushushikana nenyaya iri kupomerwa Zimbabwe yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuranwana nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi.
ZANU PF ine mufaro nedanho ratorwa naPresident Cyril Ramaphosa kuti vatumire nhume dzavo kuZimbabwe. Nokuti izvi zvichaita kuti manyepo ose netumwe tunhu twose twatichitsoropodzwa tichinyorwa nezvenhema pasocial media zvibude pachena, vanga vachispreada manyepo vabudiswe pachena uye vaexposewe kuti no zvavari kutaura ndezvenhema. KuZimbabwe kune runyararo, kuZimbabwe hakusi kutyorwa kodzero dzevanhu. Vana vemuZimbabwe vagere murunyararo uye zvakare donzo ravainaro iko zvino nderekurwisana nechirwere cheCOVID-19 chatekeshera pasi rese. Saka nokudaro kuuya kwenhumwa idzi kunotipa mufaro kuti vose vaya vanga vachinyepa kana nhumwa dzauya zvichaonekwa manyepo ezvavanga vachitaura. Zvichaita zvekare kuti pasi rino rigozoona kuti aiwa, social media is not the right channel yekuti munhu anzwisise zviri kuitika kune imwe nyika. Kuchorwa munyika yeZimbabwe mataura zvakanaka mukati vanhu ava vari kuitwa kafira mberi. Zvino vanhu ava kana vachiitwa kafira mberi zvapasina watati tanzwa kana kuti atabudiswa kunzi uyu akarohwa akanofaka nekuti akaitwa kafira mberi ndiya, pasina vanhu vakaita seivavo, zvingava here zvechokwadi kuti vanhu vari kurohwa vachiita kafira mberi?
Asika vamugwadi, mungati ndezvemugodzi matsuro sei? Isi tiri kuona mavhidhiyo evanhu vachiti vashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti bauto mapurisa nevasori.
Nyaya yatiri kuona ndeyokuti kune vanhu vari kubhadharwa mari kuti vaite basa rekutsoropodza nyika ino. Kune vanhu vakafoma maorganizations avo, maNGOs, macivil society organizations kuti vatsoropodze nyika ino. Izvozvo zvinovapararama kana vachinge vatsoropodza nyika ino ikawedzerwa zvirango zvoupfumi sezvatiri kuona zvichiitika. Ivo vanofara uye vanoswera vaine mufaro nokuti homwe dzavo dzinenge dzizere nemari.
Asi ka zvirango izvi hazvisingotemerwa vanhu onje, zviri kutemerwa ka ivo vari kunzi vari kutyora kodzero dzevanhu vanova vatungamiri muhurumende nemubato renyu reZANU PF? Ko vanhu vapindawo papi apa?
Asi vanokanganwa zvekare kuti vanhu vavari kupanisha munhu ari kwachienda mbuya, munhu ari kudotito, munhu ari kubwera asina zvaanoziva uye asina chaanobhenefita pamari idzodzo dzoukopo ukopo. Saka idei vanhu vari kuita mashoko iwayo kana kuti vari kufambisa mashoko iwayo vaziva havo kuti chavari kukanganisa upenyu hwavana vemuZimbabwe, chavari kukanganisa upfumi hwenyika ino yeZimbabwe, chavari kukanganisa imeji yenyika ino yeZimbabwe yavari kutsoropodza kunzoko, iri kusaka kuti nyika ino iyi ishorwe uye utungamiri hwayo hushorwe. Zvinozikanwa kuti nyika ino iri mulockdown yekurwisa COVID-19. Pasi rose ndozviri kuitika. Nhasi tavaona kuSouth Africa vamwe vachirupfurwa nemarabha plates vachibviswa paembassy kuSouth Africa pavanga vachida kuita ruzha zvisangafanira nokuti vanhu havasi kutenderwa kuita magatherings kana kuti macrowds. Asi dei zvaitika muno munyika yeZimbabwe? Nhasi taionerera.
Avanga vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Alliance muzvare Gladys Sachuayo.
Isu seMDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa tatambira mashoko ari kubva kuSouth Africa maringe nekuti President veSouth Africa President Cyril Ramaphosa vari kutumira nhumwe dzavo mbiri kuti dziuye kuno kuZimbabwe dzigare pasi nezvizvarwa zveZimbabwe kuti vanzwisise dambudziko remuno muZimbabwe uyezve vaone kuti vangabatsira sei mudambudziko irori.
Semaonerenyu dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo zvii zvinoda kugadziriswa?
Ndofunga munorangarira mugore rapfuura mushure mekunge tabuda musarudzo dzisina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakabirirwa. Takabuda negwaro redu rinonzi Zimbabwe Roadmap to Economic Recovery, Legitimacy, Openness and Democracy kana kuti Reload, inotaura iro matano anofanira kutorwa nenyika yeZimbabwe kuti ibude muutapwa, kuti ibude mumatambudziko eikonomi, kuti ibude mupolitical crisis yatinayo muno muZimbabwe. Matano iwavo anosanganisira hurukuro kana kuti yatingati political dialogue pachirungu. Tinotaura isu mugwaro irori kuti panofanira kuitwa political dialogue, uyezve political dialogue inofanira kubatsirwa mediator kana kuti muyananisi.
Munoda mutongi gava akaita sei chaizvo?
Panodiwa muyananisi asina kwaakarerekera kuti atibatsira sezvizvarwa zveZimbabwe tiite hurukuro dzekuti tofambisa nyika yedu kuti iende mberi sei. Saka naizvozvo nyaya yemediation inyaya yatanguri tataura isu seMDC Alliance kuti inyaya yakakosha mukupedza dambudziko reZimbabwe. Dialogue iyi kana kuti hurukuro idzi dzinenge dzichitarisa nyaya dzemareforms, kuona mareforms anofanira kuitwa. Mareforms anosanganisira nyaya dzetransitional justice, vana veZimbabwe varohwa, vana veZimbabwe varepwa, vana veZimbabwe vasungwa, vana veZimbabwe vaabdaktwa kwenguva yakareba, vana veZimbabwe vaurayiwa.
Avanga vari munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Alliance muzvare Gladys Sachuayo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weIvory Coast vaAlassane Ouattara vatambira zviri pamutemo kudomwa kwavo kuti vamirire bato riri kutonga musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Gumi Guru. Asi vanopikisa hurumende vanoti kuti vaOuattara vakwikwidze ketatu zviri kunze kwebembero remutemo wenyika iyi. Nepfenyuro dzakawanda muGuinea Bissau dzakanyarara kwemaawa 24 nemusi wechina semucherechedzo wekubatana zvichitevera kurwiswa kwenhepfenyuro yeRadio Capital FM. Mutevedzeri wemukuru wenhepfenyuro iyi Sabino Santos audza VOA Portuguese kuti varume vaive vakapakata zvombo vakapfeka nhumbi dzechipurisa vakapinda mumahofisi eCapital FM mambakwedza musi waChikunguru 26 muguta guru reBissau. Nepfenyuro yakazvimirira iyi inodyidzana nenhepfenyuro yeVoice of America. Nyika yeChina yatyisidzira kuti ichatsividzawo zvichitevera kusamudziridzwa neUnited States kwemavhiza evatori venhau 40 vekuChina ava nemavhiza anovabvumidza kushanda muAmerica kwemazuva 10 akapera kushanda nemusi wechina. Munhau dzemitambo, zvikwata zvepamusoro muEurope zviri kuita chipatapata kuda kutenga vatambi vemuZimbabwe panguva ino yekutengwa nekutengeswa kwevatambi. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Mashoko ari kubva kuTurkey anoti zvikwata zvine mukurumbira munyika iyi Besiktas neTrabzonspor zviri kurwira kutora Tinej Hadebe. Hadebe angatambira Malatyaspor iyo yakabuda muTurkish Premier League kuenda kuDivision 1. Asi pepanhau rekuTurkey reTagbim rinoti Hadebe ari kuita hurukuro neBesiktas pamwe neTrabzonspor zvichisarira kwaari kuti angasarudze chikwata chipi. Trap Zonospor ichange ichitamba UEFA Champions League mushure mekupedza iri pachinhano chechipiri pasi peInstanbul Başakşehir makundano emwaka uchangopera weTurkish Super League. Trap Zonospor ironzi iri kuda zvekare kutenga kana kukumbira kuti Marvelous Nakamba amboitambira kwechinguvana kana kuti loan kubva kuAston Villa. Kunyange yazvo Aston Villa yaramba iri muEnglish Premier League, Nakamba aitatarika mwaka wapera zvekuti upenyu hwake muchikwata ichi huri patambo. Mumwe mutambi wemuZimbabwe weMaurias, Macaulay Born, anonzi ari kudawo kutengwa nechikwata cheBurnley chiri muEPL kubva kuCharlton Athletic kwaari kutambira. Burnley iri kuda zvibodzwa kubva kuna Bon mushure mekupedza vari pachinhano chegumi mwaka wapera. Hadebe, Nakamba naBon vari kudiwa kuti varambe vari munhabwu yepamusoro kuti vazobatsira chikwata chenyika makundano e2020 World Cup umo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neSouth Africa, Ghana neEthiopia. Vasemu hamandawana avo vaimboridza pembe muPremier Soccer League vanoti veZifa vanofanira kurongera Maurias mitambo yeushamwari kuti vajairirane kana mitambo yadzoka mushure mekumbomiswa nemhaka yeCovid-19.
Tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa, so that kana tichinge takutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Makundano eAfcon, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neZambia, Algeria neBotswana. Gungano iro vaPhilip Regede vanoti veZifa vanofanira kugadzirisa nyaya dzemari yevatambi kuti chikwata ichi chibudirire.
Problem yatinayo problem yekuti vakomana welfare yavaenda kumira zvakanaka. Yes, vakomana havasi kubhadhara zvakanaka. At the same time nyaya iripo ndeyekuti tine magood players. Ishu iripo vakomana havasi kupuwa maincentives avo ekuti vakomana vatambe bhora. Unoona, ndo zvinhu zviri kuti dzosera kumashure.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mana, mapoints maviri pasi peAlgeria asi mapoints matatu pamusoro peBotswana munzira yeAfcon 2021. Mitambo yeAfcon neWorld Cup yakambomiswa kuchityirwa kupararira kwechirwere cheCovid-19 icho charura pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCovid-19 uye kubuda pachena kwevakuru vakuru vakawanda vachiti vabatwa nechirwere ichi. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu hwobatwa nechirwere cheCovid-19 munyika, kunyanya muHarare, horamba huchikwira zvakanyanya. Hurumende yeSouth Africa yotumira nhumwe kuZimbabwe, iyo yoshorwa nevakawanda nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi ZANU-PF inoti munyika hamuna matambudziko angade kuti vekunze vapindire. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.vuvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyala mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 7 kuNcwabakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuphuma egcekeni kwabakhokheli lama MPs ukuthi khona balesifo se coronavirus kuhle kakhulu ngokuthi kunika ithuba abantu akade be lama MPs onobukhokheli ukuthi labo bayethestwa.
UZulu uNcoma ukuphumela egcekeni kweziphathamandla zikahulumende eziveza isimo sazo lapho zitholakale zile COVID-19. Sebezinkulungwane ezedlula ezine, 4,395, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ukhophe lolu lubangelwa ukuthi balobudlelwano obuningi kakhulu lezanu PF ikakhulu mamalo obe ngu-chair we-ANC wesikhathi eside ubehamba kuma-congress ezano kube kudingakala abantu abathembekileyo.
Abacubungula ezombusazwe basola iqula elikhethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa azalithuma ukuyahlaziya umomo weZimbabwe. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi osacathulayo uGugu Lethu Sibanda owazakala ngelokuthi Gugu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezine, 4,395, asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe kwabahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo yabulala abantu abaphose bafike ikhulu, i-97. Asebehloliwe ukuba balegcikwane leli lobahatshe lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 144,490, emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi, 1,007,366, libulele inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lambili, 22,066, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Abekholishini le-John Hopkins University babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasitshiyagalolunye, 19,135,088, abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa, 715,681. UZulu uNcoma ukuphumelela egcekeni kweziphathamandla zikahulumende ikakhulu abaphathintambo beveza isimo sabo lapho betholakale bele COVID-19 ngoba lokhu kulakho ukusiza ukulimukisa abantu ukuthi ngempela lo mkhuhlane ukhona njalo uyabulala okungenza baqakathekise ukuzivikela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamalunga edale lephalamende ambalwa kanye leziphathamandla zikahulumende abatholakale bele COVID-19 bahle bakuveza emphakathini ngemva kokuhlolwa. Omunye wamalunga ekomidi ebona ngezempilakahle edale lephalamende emela isigaba sakoBulawayo, unkosikazi Jasmine Tofa, uthi ulethemba lokuthi okwenziwe ngabanye bakhe kuzoletha umahluko omkhulu kundlela uZulu jikelele abheka ngayo udubo lwe-COVID-19.
mina ngibone ngani ukuphuma egcekeni kwabakhokheli lama MPs ukuthi khona balesifo se coronavirus kuhle kakhulu ngokuthi kunika ithuba abantu akade be lama MPs olobukhokheli ukuthi labo beyethestwa njalo kunceda abantu ukuthi babone ukuthi isifo lesi kasikhethi muntu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uyalincoma lelinyathelo.
Siyakwazi ukwenza ukubona amapolitician egijimela phambili ukuthi bezichaze ukuthi mina lami ndayo ku-strategic ukuthi bekwenze khonoko ngoba i-funding ebuyayo iyabuya lula yenza ukuthi amazwe ale zwelo afuna ukuthi encedise lula.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube uthi lanxa esazi mhlophe kuba kumele ayehlolwa azi kuba ulayo na leyo COVID-19 loba hachi akukho uzulu angakwenza ukuthi azisize njengalokho kwaneliswa iziphathamandla zikahulumende.
Usizo abantu abalufunayo ukuthi bephile njani bengathola bele coronavirus benze njani njalo izinto ezinyangasizwana lezi ezikhulunywayo ezirekomendwa yi-WHO izinto zabo social distancing izinto zokugqoka amamaski landani ziba nzima ngoba ngase sikhala i-public system yethu, public transport system yethu ayikuvumeli khona lokhu ukuthi kuthiwe kwenza i-social distancing ngoba ibhasi ithwala abantu abakwanileyo njalo uzathola ukuthi iningi labantu liyabe lilayina emabhenki. So ngase sikhala inkokeli lezi eziphuma zisithi khona hayi bengile corona ayisengi-right bona ngoba bale ndlela lama-medical help abawatholayo angatholwa yisizukulwane nje zeZimbabwe.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesiqubu esethusayo eZimbabwe ikakhulu emadolobheni amakhulu agoqela eHarare, Bulawayo lamanye lapho okulenani eliphezulu labatholakala belawo lanxa bengelayo imbali yokuya kwamanye amazwe. Impumela ecine ukuba khona yangelanga iveza ukuba sebefika phose ikhulu 97 asebelahlekelwe yimiphefumulo ngenxa ye-COVID-19 lanxa bekhona abasilayo lapho umuntu ethe waphanga wayahlolwa ungakakhuli umkhuhlane emzimbeni wakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abacubungula ezombusazwe basola iqula elikhethwe ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa akhangelelwe ukulithuma ukuya eZimbabwe besithi lilakho ukwehluleka ukuxazulula ingxaki ezibhekane lalelo lizwe ngenxa yobudlelwano elilabo lebandla leZANU-PF. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ngemva kokuvimba ukutshengisela kukaZulu mhlaka 31 Ntulikazi, uZulu weZimbabwe labaphandle bahlangene enkundleni yokuxhumana eyeTwitter lapho aqhubeke etshengisela ethi impilo zabantu beZimbabwe zisengozini phansi komkhankaso onikwe igama lokuthi Zimbabwe Lives Matter. Lokhu yikho osekwenze umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa akhethe iqulaza lithumela eZimbabwe ukuyahlaziya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lokuhlukuluzwa mahlayana kwabantu abasola umbuso weZANU-PF. Iqula leli libunjwa ngowake waba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sydney Mufumadi kanye lowake waba ngumlawuli wedale lephalamende unkosikazi Baleka Mbete. Umqondisi wePublic Research Institute of Zimbabwe iPRIS uDr. Gordon Moyo uthi ukuthumela iqula licebo elihle kodwa kulokhophe olusolisayo ngabantu abakhethiweyo.
Ukhophe lolu lubangelwa ukuthi balobudlelwano obunengi kakhulu leZANU-PF ikakhulu umamalo ube ngu-chair we-ANC wesikhathi eside ubehamba kuma-Congress ezanu kube kudingakala abantu abathembekileyo aba-neutral abazakhangela uhluphe lweZimbabwe ngesu elingakhethi lutho.
Umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi we-Harbour Cook Trust uthi kubalulekile ukuthi iqula elikhethiweyo lihlangane lamalunga onke aphathekileyo ukuze kuvele impumela engathulisi ilizwi labantu.
Injongo yama special envoys 2 kwazahlangana lobani 3 nxa sebebhala i-report yabo izaya kubani. Kuyebe kuqakathekile ukuthi i-report le ibe independent tshengise sobala ukubana uhlelo lelo alujonganga ukubana luthulise amazwi ukuze kube lokuthula nakube lenguquko enhle.
Umnumzana Bukhosi Nkala olilunga lemthwakazi Republic Party uthi akulampumela enhle ezaphuma kuqula elithunyeziweyo.
Hayi, akulanto engaphumelela. Kodala beyenza le kusase nguThabo Mbeki azange yabisa impumelelo ekhanyayo. Sokuze kumanje lokho ethunywa kuke wathunywa abanye ngaphambilini kodwa ke ayizange futhi yasebenza.
Unobhala jikelele weZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi uhlupho lweZimbabwe ludinga abantu beZimbabwe, hathi abantu bokuza.
Indaba le idinga amaZimbabweans wona ngokwawo. Even singathola umuntu ozovela ezulwini, uma inhliziyo zethu zingakaphenduki ukuthi sihlangane ukuyakha sonke, asoze laye alungise indaba esikhangele layo njengelizwe. So kuzodinga ukuthi thina amaZimbabweans sifake amakhanda ndawonye siyakhe iZimbabwe esifunayo sonke.
Ibandla leZANU PF lethule umbiko lisola inkulumo ethulwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC umnumzana Ace Mahashule. iZANU PF ithi ibandla le-ANC akumelanga lingenele indaba ezilandiswa enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Lisole njalo ukuthi lalo ibandla le-ANC lilabantu abetheswa amacala enkohlakalo kodwa alikaze lingenele. UNobhala kugatsha lukahulumende lwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi akula kuthunjwa kwabantu kanye lokuphulwa kwamalungelo kaZulu. Uchaze ukuba njengawo wonke amazwe omhlaba eZimbabwe lalo lifaka imithetho eqinileyo ukuze uZulu aphephe kubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla leZANU PF namhla lisole uNobhala Jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Ace Magashule ngemva kokuba echothoze uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa ngokwephula amalungelo oluntu. Umnumzana Magashule utshele intatheli izindaba kuthange ukuthi uhulumende welizwe lakhe ukhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo eZimbabwe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule umbiko namhla esola umnumzana Magashule esithi kuyabadanisa ukuthi ibandla le-ANC lichothoze uhulumende weZANU PF emphakathini kulokuthi likhulumisane laye ngasese. Uthe uhulumende weSouth Africa wabulala abantu eMarikana kanti lamasotsha akhe abulala abanye kodwa iZANU PF ayizange ikusole emphakathini lokhu ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kwamabandla omabili. Okukhanya kucunule ibandla leZANU PF njalo yikuthi umongameli Cyril Ramaphosa usethumele iqula eHarare ukuyacwayisisa ngodaba lwamalungelo. Untungameli Inkomo eStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo.
Ukuthi iAmerica inxa uthi le mali ngoba sathatha umhlabathi isihambi pepecha izama ukuthi icause iconfusion eZimbabwe akusoze kusebenze. Le South Africa layo ayithatha umhlaba uzakubona khona ke ngokukhulumayo. Ayithatha umhlaba uzakubona khona ke ngokukhulumayo. Iproblem ayikho kuma human rights. Iproblem ikwi-economy, iproblem isemhlabathini. Nga iproblem ngama human rights even lani njenge Studio 7 lathini nxa ama riots echithizwa eAmerica amapolisa okusemthethweni bebetshaya abantu ngendlela elitha polisa tshaya ngayo abantu eZimbabwe eAmerica kwenzakala, but lenzani lina? Lathini ngemva kwenzakale lokho kwenzakala eMarikani South Africa? Alichongo lutho, America ichongo lutho ngenxa yani? Because they are still in control of that economy, they are still in control of the land. Wothi thathwe le iland uzeze ukuthi bazathini? Baqala ukukhuluma ama human rights abangalandeliyo bona khona le Melika. So mina as an African, as someone who knows the machinations of America, I cannot be bullied.
Umnumzana Mabutho Moyo, lilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa lo ntungameli Inkomo eStudio 7. Sixoxe njalo lelunga le MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, yena othi kulungile okwenziwe ngele South Africa.
Sizwa singani siyathokoza kancinyane ngoba iBotswana le South Africa amalunga eSADC sezabona ukuthi igovernment yeZimbabwe ihlukumeza abantu, ivayoleta amalungelo ayinqaba esithi ngesikhiwa ama-human rights. Siyabonga okwamanje ukuthi uPresident Cyril Ramaphosa weSouth Africa sethume abanye bakhe ukuthi bake baye eZimbabwe bazekhuluma lohulumende, lamabandla atshiyeneyo, ama-NGOs, lama-civic society organization, lama-opposition political parties ngitsho lohulumende. Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi umzabalazo lo umkhankaso wethu suzowaphumelela ngoba iSADC yiyo i-regional body engancedisa ukuthi itshele amanye amazwe anjenge-United States, engatshela abanye United Nations, engatshela abanye abantu njenge-African Union namanye ama-international bodies.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Kodwa likhumbule alenelisi ukungena ngocingo kulolu hlelo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump welemelika usungule uhlelo lwakhe lokuvimba ukusetshenziswa kwenkundla yokukhulumisana lokubhadalela indleko eyebulenjini eyeWeChat yakwele China, okuhle kwengeza ukufuthelana kwamazwe omabili. Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwelemelika kufike ezingeni elesabekayo namhlanje ngemva kokuba inani lasebebulewe ligciwane leli selifike kunkulungwane ezedlula ikhulu lengxenye 160,000. Njalo likhangelele ukwedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu lapho kusiyafika umpalakazi lonyaka 300,000. Umongameli Mohamed Ould JK Gazwan wele Mauritania usekethe uMohamed Ould Bilal owake waba ngumcebisi wakhe kwezombusazwe ukuba yinhloko kahulumende kuhlelo lwakhe lokuguqula izikhundla zikahulumende wakhe ole reshuffle.
Amapolisa asebenzise intuthu ehichayo lemibhobho yenhlamvu ezizwisa ubuhlungu ukuchitha iqula lezizalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa ebezikade zitshengisela esigodlweni someli weZimbabwe ePretoria besithi uhulumende weZimbabwe kaqede ubusela, inkohlakalo, ukubotshwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekuyimpi kambundla lenja zikhala ukuthumuthuma inhlamvu amapolisa ezama ukuchitha umbuthano walabo abebetshengisela esikolweni seZimbabwe ePretoria. Kodwa bebetshengisela labo bebesidlamalahle bethi sokwanele ukuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Ngakwelinye icele amapolisa lawo abebethela izikhonkwane endlebeni esithi kabahambe ngoba bengela mvumo yokutshengisela. kodwa bebetshengisela laba labo bebengafuni kuzwa begijima baphinde baqoqane ngamaqenjana beqhunza ingoma zomzabalazo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ndlovu ukubeke kwacaca ukuthi indaba ebeyingxenye yabebetshengisela laba.
President Mnangagwa akahloniphe njengabantu baseZimbabwe. One day is one day. That day will come whereby we remove ZANU-PF from power. Ezingakufuniyo njengabantu ukuthi uhulumende kaMnangagwa ube khona, kumele uhambe.
UMnumzana Mlungisi Ndlovu yena uthi ufuna uhulumende weZimbabwe ekele ukuphatha ngocuku labo abangavumelani laye. Kanti komunye wabebetshengisela uMnumzana Velile Moyo uthi uhulumende weZANU-PF usebahluphe kwenela.
Over millions of our people abalaye South Africa. Abanye bakhona sebayinvolved crime. Abanye bakhona ke ba destitute, abanye ba stateless abazange baba ngisho namaphepha abasho ukuthi bangobani ngoba abazali babo babulawa ngeground. So ngaleso sizathu ke besizile la ukuthi ke sazise umhlaba ukuthi ke ziningi inhlupho ezikhona eMadebeleland, ezikhona eZimbabwe ezifuna ukuthi zilungiswe. Abaphethe eZimbabwe ngabantu abafanele ukuthi baboshwe bangene entolongweni.
Ilunga lezaphu uMnumzana Khanyisha Mkala usole kakhulu isenzo samapolisa.
Siyabonga ngomsebenzi wenziwe namhlanje kakhulu kulokho esikwenzayo kulendawo lapho sikhona ukuvala i-embassy yaseZimbabwe ukuthi silungisise indaba yokuphathwa kabi kwabantu kwezihlalo zeZimbabwe ama-human rights abuses. Silapha sikule ndawo into esesiyibona ukuthi amapolisa ase-reacte ngendlela engayisiyo. Sile shu ukuthi umessage uthi imessage ethi hambili izafika lapho eyakhona.
Kusenjalo uMongameli Cyril Ramaphosa umemezela ukuthi owayengusomlomo wephalamende unkosikazi Baleka Mbete lowayengumphathintambo uMnumzana Sydney Mufamadi bazalubhekisa kweleZimbabwe uzana bese kuba ngomlamla nkunzi kwezamalungelo oluntu aqhubeka eZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa. Ngiyu Benedict Mhlapo.
Kiki waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubokine. Waza Friday my sweetie. What's a Friday? In a maling komile wena. We baba.
Kuhlelo Woza Friday uliviki silomculi osacathulayo ugugu lethu Sibanda wazakala ngelokuthi gugu yena ke ucula umdumo we-jazz fusion ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Ugugu wazalelwa kulela kotudzathunqa ecula esontweni nasesikolweni okwakujabulisa abantu abanengi.
Ngafunda eGampu Primary School, ngasengisiyofunda eMpophoma High School. Ngadlulela phambili ngayoyenza iCIS eFoundation Business School. Ezomculo ngakhula ngivele ngizijabulela, ngangicula enkonzweni, kodwa kwakungasonto engicabangela ukuthi ngingayenza njengomsebenzi. Umyeni wami wangikhuthaza wathi ubona ngathi ngingakwanisa ukuthi ngiyenze umculo njengomsebenzi.
Wakhe uMadawu wayecula ingoma zokholo wabuya wangena kumdumo wakulezinsuku wabasakhulayo e-house music, kodwa wabuya waguquna umculo wakhe njalo waya ku-jazz.
Ngaqala ngawo kwakungawe deep house, wenza ntoni lezinye nje ezimbalwa. Ngase ngiqhubekela phambili ke ngabona ukuthi mina ngijabulela umculo we-jazz. Yikho lapho engathi kangikhiphe i-single engikhiphe ngo-November ethiwa Falling in Love eye-jazz fusion, yilo igama lomculo wami.
Oh beautiful, respectful Africa. Oh beautiful, inhibited Africa. Your children
Ugugu upheka umculo wakhe labaculi abathiyeneyo ukuze akhiphe indlikizane zengoma lezi.
Ngakhula ngingumuntu othanda ukulalela imihlobo ethiyeneyo nje yomculo. Ngakho ke akekho umuntu oyedwa engingathi nguye onginspirayo.
Speak to them about the reality. Teach your children Africa. Teach them how to defend and protect.
Ekusebenzeni kwami ngilokubiza abantu abathiyeneyo nje. Nxa ngisiza umuntu otshaya isiginci ngendlela engijabulisayo, ngiyamcela ukuthi azongisiza kuproject yami. Nxa ngisizwa mhlawumbe umuntu ocula ngendlela engijabulisayo, ngimcela ukuthi kazongijoyina laye.
Speak Africa. Speak to your children. This is a
abaculi abanengi kulezi nsuku. Ugugu akasenelisi ukuba le mcimbi lapho aculela abantu bebuthene ndawonye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 eZimbabwe nasemhlabeni jikelele. Yena ke ukhuthaza uZulu ukuthi azigcine kuhle ngoba umkhuhlane lo ukhona njalo uyabulala.
Kumele sizwisise, sihlale emakhaya xa kungadingakali ukuthi siphume. Sigqoka amamaski, sigeza izandla, siyenze zonke nje izinto zokuthi sizivikele kuwo lo mkhuhlane. Ngicela njalo ukuthi baqhubekele phambili besisekela thina njengabaculi. Bengawuthola umculo wethu kuma-social media platforms athiyeneyo. Mina ngile Facebook page yami ethiwa Gugu, GUGUE.
Balutshona besifazane abacula umdumo we-jazz. Ugugu uthi phakathi sengikhona lami lanxa ngingowesifazane. Muye besilaye kuhlelo Woza, Woza Friday ngomdumo wakhe owe-jazz fusion. Elasonto emnandi kini lonke balaleli. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Thank you.
kehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu Uncuma ukuphumela egcekeni kweziphathamandla zikahulumende eziveza isimo sazo lapho zitholakale zile COVID-19 sebezinkulungwane ezidlula ezine 4395 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.